Vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa paState House muHarare nhasi, mutungamiri wenyika uye vari sachigaro wekomiti iyi vaEmmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo, vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose. Vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu, gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasiusiso mwoyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security yeSADC yabvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo. Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuku Tamborinyoka vati Zimbabwe ikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika, vachiti hurumende yava Mnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe.
Zvimwe zvenyaya iri kutivhundutsa ndeyekuti vaMnangagwa vagone kuita chia wetroika organ vachidiscussa nyaya dzekuMozambique, iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yemacitizens emuZimbabwe. Tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwa munyatso wakaitwa vana Cecilia Chimbiri, vana Honorable Joana Mamombe na vana Netsai Marowa. Hurumende yava Mnangagwa ndiyo iri pamberi pekuita zvigevenga zvekuvhundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza security yevana yeZimbabwe. Saka ivava vagone kutaura nenyaya yesecurity yemuSADC, iyo security yemacitizens avanotungamira iri under threat from his very own government.
Zvichakadai, vamoyo vatiwo musangano wekomiti yeSADC watarisawo zviri kuitika kuLesotho, uku mutungamiri wehurumende yeko vaThomas Tavani vasiya basa vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka. Musangano wetroika waitwa nhasi waitwa zvechimbi-chimbi pachityorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vapinda musangano uyu navaMnangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri weZambia, vaMokwetsi Mosisi vanove mutungamiri weBotswana pamwe nemutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi, avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoiturira mamiriro akaita zvinhu kuMozambique zvichitevera musangano wavakaita navaMnangagwa kuchimoyo mwedzi wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.